Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishiti hei no misoroye na uzeduza nasi muvuro nyamavuvu 15-2016. Vanhu votaura maonero avo panyaya yemusangano wakaitwa nevanopikisa vaMorgan Tsvangirai veMDCT naamai Joyce Mujuru veZimbabwe People First Mugweru. Vakarwa hondo kunoton vanoti vacheka ukama nezano PF nekudaro vari kutsigira vatemba muliswa musarudzo dzekunotone. Sangano reRural Teachers Union of Zimbabwe rotanga kuratidzira utungamiri hwaro uchifamba kubva kumutawatawa mudunhu reMaramba Pfungwe kuenda kuHarare. Vamwe vanachiremba vorapa vanhu pachena kunyanga North. Munhau dzedu dzemitambo mutuine ane mukurumbira pasi rose Casey Coventry oenda pamudyandigere. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yemusangano wakaitwa naamai Joyce Mujuru navaMorgan Tsvangirai mukupera kwesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba zedu zvakare +1 202 465 0318. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona.